pane zvimwe zvazvakatiwa ndei panyaya yekuendesa kanzu kumatare. Chimwe chokutanga chazvo ndechekuti hai chikoro zvazvava kuvhurwa, vana vechikoro vangaosvika pakuvhura musina mvura inenge irimo. Pane zvikoro zvakatiwa ndei zvikatenderedza masvingo kuti zvinoumba guta remasvingo, uya nyaya chaiyo yokutyira zvirwere. Nokuti mukatarisa kune amwe maguta akaita sekugweru kwakuchiwanikwa kuti taifodhi yanga yavako. Mukatarisa ivhenikwe zvino kune dzimwe nzvimbo kwakaita sekuHarare kunoratidza kuti korera yanga yavako. Saka vanhu vanga votyira kuti aiwa tikaramba tichidai, nokuti hapana kwavanga vachigona kuti vawane mvura yanga yakachena. Mumazvibhorani zvimwe zvirimo mukati memasvingo mvura yacho yakakondemewa, zvinoti yatonzi itange yadziiswa, yatitange yabhoiliswa. Ende kubhoilisa kwacho ko vanhu vacho zvazvichinetsa nokuti vagari vawandisa kudarika zvibhorani zvacho zvinenge zvirimo. Saka vanhu vakasvika vaona kuti aya iri dambudziko iri, ropezera ranetsa zvokuti upenyu hwahwahwa hwapanjodzi. Mubva vati aiwa ngatiende kumatare tiite kuti guta remasvingo rimanikidzirwe nematare kuti riise mvura kuvanhu.
Asi ko zvanga zvichimbotaurwawo newekanzuru kuti vamwe vagari havasi kubhadhara mari dzemutero, nekudaro zvinenge zviri kuvaomera kugadzirisa pombi dzacho nekuvawanisa mvura yacho.
Izvezvezvo patakaenda kumatare isu havana kutaura nyaya iyoyo. Nyaya yavo yanga iri yokuti aiwa hatisi kuitaone. Nyaya iripo ndeyekuti tiri kutonetsekawo, tiri kutorwa nekuti pombi idzidzi dzakafa dzinge dzichigadzirwa, asi nyaya yekuti kwai pane vasina kubhadhara mari, saka hatigona kuti tipe mvura yanga isipo.
Saka dare ndora rasunga kuti kana pasina mvura iri kubuda mumapombi umu vanofanira kuti vauye nemabhauzai.
Chikumbiro chataataisa kumatare edzimhosva chachiri chokuti aiwa pane yatotinda rimu, nokuti nyaya yedu yataataendesa kumatare inonzi agent chamber application. Saka pune yatoti chikumbiro chokukasira kasira chatenga tichida kuti chipiwe pande chekuti aiwa ndaitati isusu nemhaka yekuti zvinogona kunetsa kuti mvura inge ichibuda pamapombi ko zvino, nemhaka yekuti vanoti aiwa mushini wedu wakafa, nga vachiita kuti vatore mabhauza neamwe makondenasi anotenderera munzvimbo dzemasvingo vachipa vanhu mvura. Saka pekupedzisira chikumbiro chedu chachiripo chekupedzisira aiwa vanhu ivava vanofanira kuti vachiunza mvura kuvagari vemasvingo ibude pamatepi semabudiro ayanga ichingoita kubva kare. Saka ivo vakazokasirisa kuti vagadzirise mushini wavo kuitira kuti mvura ibude pamapombi. Saka yavapo mvura yava kubuda yava kuwanikwa nevagari vese.
Ko chii changa chichipa kuti pombi inonoke kugadzira?
Changa chichipa pombi kuti inonoke kugadzira nesu hatina kunge tachiziva, but vanoratidza kuti vatirimuka vaona kuti aiwa vatorwa nevagari vaendeswa kumatare.
Danho rakatorwa nevagari iri rakakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezvemutemo muzimbabwe?
Ireri danho rakatorwa nevagari ndo chairo, nokuti ikodzero yemunhu umwe noumwe kana kuti ikodzero yevagari vemuno mumasvingo irimo mubumbiro redu remutemo dzakauya na2013 rokuti aiwa munhu umwe noumwe unofanira kuti awane mvura yakachena, awane mvura yakachena nenguva inenge yakakodzera. Kana zvichinge zvakona izvozvo unotenderwa kuti aiwa vawanikwe vachienda kumatare edzimhosva vandosvika vaise nyaya dzavo ikoko kumatare edzimhosva kuti dzive dziwanikwa dzichigadziriswa sezvaitwawo iye vagari vemasvingo.